place, don't set a pace. Shiba moyo kungetito na iwe muroi iwe mwana wa diaborosi mukonda wari makuma moyo kungedombo seko kufundu mara seko usinakana na godone ruvengo zvichakukandira mugomba seko kufundu mara seko usinakana na godone ruvengo zvichakukandira mugomba renyuiro podo kukura kunge bonzo napisa kunge hondo nacho ya zvine choto renyuiro podo Kukura kunge bonzo, napisa kunge hondo, nacho ya zvine choto. Imozva here kubudirira kubatawo zvinopenya penya pandaitambura, inga ndiwe waindizeka. Imozva here kubudirira kubatawo zvinopenya penya pandaitambura, inga ndiwe waindizeka. Kuita kujunguluka moyo, kukwindimara, kusindimara hanzi dai afa. Kuita kushungurudzika, ari kufarirei. Zunguza kakata kushika wati shosho kushoto nini Nebudirira usingade Ini indicha zunguza kakata kushika wati shosho kushoto nini Ah, usingade
Vavengiranga na izvenyu, fudzai joka zimoyo, tinokuchatai chatai.
jebele Shukaneza tunaita ulitaini Chene timanyowa Kusuti wingi Tupinda mugateni Shukaneza tunaita ulitaini Chene timanyowa Kusuti wingi Tupinda mugateni Amatitina Chantel Tasete place Katanzi keshoto Amatitina Chantel Sunga fundo Katanzi keshoto